border crossings every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina chikunguru 16 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095. Urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget kana kuti mid-term budget review hunotarisirwa kubudiswa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi vaviri nevashanu vakabatwa nechirwere checoronavirus nezuro, zvichireva kuti munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere ichi. Pane vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vatatu vakabva kuSouth Africa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakachitapurirwa muZimbabwe. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pamakumi maviri. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pari zvino mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 395. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nemashanu 95,000. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu 625,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine gumi nevatanhatu 316,000. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanhumwe 13,797. Kota rezvemari muzvina fundo Mpuri Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget pakati pegore kana kuti mid-term budget review. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vaNcube vanofanira kunyatsojekesa kuti nyika yananga kupi munyaya dzezveupfumi, sezvo iko zvino waita kunge basikiti ratizerai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZanu PF vanoti vaNcube vane mutoro wakakura.
VaNcube vanenge vane chikomo chavakatarisana nacho chavanofanira kuti vakwire, nekuti tikatarisa kutangira kumaprices mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, poita yatinoti inflation iri kuramba ichikwira. Saka pavari kuita mid-term policy review apa, tiri kutarisira kuti vangaisa mamezures ekugadzirisa maprices kuita confidence improve mumarket, nekuti maprice kuramba achikwira kwaari kuita zviri kukonzera kusagadzikana. Vakatarisa kuti vashandi vakutarisirwa kubhadharwa mari yakati wedzerwei, vamwe vakutarisira kuti vabhadharwa maUS dollars. Saka vaNcube vanofanira kupa gadzirisa ipapo.
Vativo budget rose rave kuda kuongororwa patsva.
Tinotarisira kuti vatarise yatinoti budget review, nekuti mafigures ekutanga kwegore nepatasvika pano exchange rate kufamba kwayaita zvakureva kuti dzimwe mari dzava dzakaiswa pabudget hazvichakwanirani. Ndekuzomiswa kwakambozoita economy nelockdown yenyaya yeCovid dzimwe mari dzaita katitarisirwa dzichange dzichipinda muekonomi hadzina kupinda nekuti vanhu vakazombogara about 3 months vasingaendi kumabasa. Saka zvinhu zvokuti zvakuda maadjustments ekuti vatarisana navo kuti zvingagadziriswa sei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotenderana nemaonero aya vachiwedzerawo kuti
saka hapana nyika inogona kubudirira kana pasina currency or macroeconomic stability. Saka zvazvakakosha kuti waunze matano anoita kuti muwe nekugadzikana munyika, matingati macurrency reforms. But kuti macurrency reforms ange achiva sustainable, panofanira kuwane kuwirirana pakati pehurumende, pakati pevemabhizimusi, pakati pemacitizens, pakati pevanoshanda matrade unions vashandi, ne pakati pe even vanoshanda vari muinformal economy. Saka zvakakosha kuti pave ne consensus in terms of nature yemacurrency reforms atirikuda anoita kuti pave nekugadzikana pazvino munyika.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vave kuda kuti vanxive vabude pachena pakushandiswa kwemari kuti nyika ichaenderera mberi ichishandisa dhora rayo here kana kuti kushandisa dhora rekuAmerica.
Vamutulinxove vanofanira kuva vakatoona kuti mhepo iri kuvhuvhuta ichienda kupi, mamiriro yeufumi wakamira sei, zvinofanirwa kuitwa ndezvipi, maketi yatotaura yega kuti iyo zvino nzira yatinofanira kutora inzira yokuti tinofanirwa kuva chichishandisa American dollar economy yese zvayo chikerere.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vativo nyaya yemari inofanira kugadziriswa.
Tiri kutarisirawo zvakare kuti paitwe tax concessions, kuti mari yemutero inotererwa nemakambani kana inotererwa nevashandi idzike, nekuti makambani akaomerwa, vashandi vakaomerwa kunyanya kuburikidza nezvanga zvichiitika maerera neCOVID-19, nekuti makambani mazhinji anga akavhara iye zvino achiri kutanga kusimuka. Saka pakagadziriswa ipapa zvinobatsira kuti makambani arerukirwe uye vashandi varerukirwewo. Chimwe chatiri kutarisira ndechekuti nyaya dzeinflation dzigadziriswe patoro rematano ekuti inflation yedu idzike, nekuti pairi pakanyanya kusimuka over 700% inflation inoita kuti zvinhu zvakawanda zvisashande zvakanaka. Mitengo inenge ichikwira, mari dzinotambirwa nevanhu dzinenge dzisingakwane, makambani anenge achidhurirwa nezvinhu zvaanoda kutenga kuti vashandise mumakambani avo.
Kusagadzikana munyaya dzezveupfumi kwave kupa kuti mauto nemapurisa agare akadzipakatira nekutyira kuti vanhu vanogona kupandukira hurumende. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Ende yakazivisa nechitatu kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095. Mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi avo vari kuBritain vanoti dambudziko rekukwira kweuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi, zvikuru muvanhu vagara vari munyika, richanetsa kudzivirira nekuti vanhu vanga vasiri kutevera zvakadzama mitemo yekuvhara kumeso pamwe nekugeza maoko. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndingangoti manhamba dzatiri kuona kuZimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkriza, and mukuongorora kwedu zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei. chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhidha uku, vazhinji vanga vasiri kutevedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo, nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kunotengesa padiki pandatengesa ipapa musika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingawani zvekudya. Rimwe dambudziko riripo ndeyekuti hurumende yanga achiita zinengenene pakukontrola chirwere ichi, kunyanyanyanya makwarantine centers. Ukayeuka pachirongwa chino chakataura kanenge kakati wandei kairi katatu, chichema nekuti makwarantine centers ekuZimbabwe haasi kunyatsi kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabata nechirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira makwarantine center tichiti asi manhamba aya makwirira ari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda makwarantine centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma-shoma evanhu vaitaurwa vachinzi abatwa nechirwere checoronavirus, asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori muno kuti aiwana kubva hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndo zvakava mucherechedzo wokutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta.
Ko, panyaya yekuti vanenge vakasangana nevanhu vane COVID-19 vagozoterwa vachionekwawo kuti vari sei, inganzi conduct tracing, muri kuonawo pave neshanduko here?
Vanogona ngavawedzera zvavo, asi hazvisa zvanyatsosvika chaipo, nekuti kana mukaona kuti vazhinji vamwe vari kunotestwa vanenge vachitestwa nekuti pamwe ane zvaari kunzwa, hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vavakasangana navo. Nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu abatwa nechirwere chekorona azouya ega nokunge orwara, tinenge taakumashure nekuti mukarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zviri nyore, mukatarisa mafambiro atoa kuZimbabwe, vanokwira makombi, vanokwira mazupko anenge akatwinyikidza naya. Ukapinda muzupko uine chirwere checoronavirus, uchikatapukira kuvanhu vairi vatatu, vairi vatatu vavo vachatwawo kuvanhu vairi vatatu vavo. Saka panopera svondo, chirwere chinenge chatekeshera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzekiki. Saka hurumende ipapo iri kumashure, inofanira kuti vakunye masokisi ipapo pakugadzisa nyaya yekuti contact tracing, munhu abatwa nechirwere chekorona ngationekwe vanhu vese vakanga vasangana navo. Kana vasiri kurwara ngavaiswe kuisolation, ingava isolation yemudzimba mavo, asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambi-fambi vachitapurira chirwere kuna vamwe vanhu vasina.
Dr. Munazi, tinonzwa vamwe vachinzi awanikwa aine COVID-19 asi ukamubvunza munhu iye anenge achitaura kuti handina pandiri kunzwa, zvinokwanisa here kuti munhu awanikwa aine chirwere ichi asi asina zvaari kunzwa?
Pacoronavirus ukatirangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavirus iri ritoripo nanhasi nderekuti kukondrola kwayo kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa. Vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa, inonzi asymptomatic transmission, asi achikwanisa kutapurira mumwe zvirwere. Saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti ngenyeni, asi coronavirus ainayo ototesta positive.
Avo vange vari Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Kunyange hazvo sangano rinomirira varaidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richifadzwa nekubvuma kumbomiswa kupfuura kwezvikoro kwakaitwa nehurumende, munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vanoti hurumende ngaitore mukana uyu wekuwirirana kwayakaita nevarayiridzi kuti ishande nevarayiridzi mune zvimwe zvizhinji zviri kukurudzirwa nevarayiridzi kuti zviitwe, vachiti kana mativi ese achiwana paanombowirirana seizvi, chiratidzo chekuti kana vanhu vakateererana vanogona kubvumirana muzvirongwa zvavo.
Isu sesangano romirira varayiridzi wekumaruwa tatambira zvikuru nyaya yataurwa nehurumende kuti wanikwa vachapostipona kuvhurwa kwezvikoro, nekuti iyi ndo nyaya yataigara tichitaura. Saka tinotenda, tinotambira zvikuru danho iroro, asi panguva ino zvekare takuti taakufanira kuisa musoro pamwe chete tigadzirise kuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka, tiite gadziriro yakakwana kuti panguva inozovhurwa zvikoro denda iroro rinenge risingazokwanisi kutapurirana.
Imimi sevarayiridzi, kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, nhano yamava kutora ndeipi?
Tine imwe nyaya yatiri kumhanya nayo panguva ino, iri nyaya yemuhoro. nyaya moro nyaya tikumaya nayo izvezvi tirimubishi kutendera ma district education yese tichiratidzira tichiisa nhunha dzedu nekuti nyaya moro haisi kudzoka kumashure washandi havana cheuwiri varedza havana cheuwiri saka tiri kuti vanoda kuti vange vachipiwa ma US dollar saka tcharamba chidaro kusvika zvehurumende yateerera sekuteerera kwayaita panyaya yecorona iyoyi
avo vange vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Robson Chere vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawu anhasi. Apo mamiriro akaita zvinhu munyika achiramba achipa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukurudzirwa kuti vaite hurukuro nemapato anopikisa kubatsira kugadzirisa zvinhu munyika zvikuru sei nyika yakatarisana nekuratidzira kukuru pakupera kwemwedzi uno. MuHerald mune nyaya inoti gurukota rezvedzidzo yeprimary neyesekondary vaKain Matema vakaudza paramende nezuro kuti kunyorwa kwebvunzo muna Mbudzi November gore rino kuchazivikanwa mushure mekunge hurumende yagutsikana kuti matano ayo ekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 ari kubudirira. VaMatema vakati havagoni kutaura kana vana vanonyora bvunzo dzegrade 7 neO level neA level vachanyora bvunzo dzemuna Mbudzi gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koma jonga kandimire nevamwe vose kuStudio 7 ko ndoda kungotaurira zvangu ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa 31 munhu wese mustreet whether uri kumusha whether uri muHarare pese pauri munhu wese ngabude apinde mustreet hatidi corruption tingarambi tichisekerera zvinhu zvakaora zvakadaro so 31 July munhu wese mustreet.
Mamuka seiko paStudio 7 apo ini ndoona kuti kuratidzira uku vanonga vatunoratidzira cause hurumende iripo yaizi zvainoita izvezvo vashandi vehurumende vanotambiriswa mabhondi apa haiwakiri vashandi wedzimba dzekuti wagari munhu ari kuda mari yerhenda ari kuda mahusa apa kuti utenge hiusa pei yese iri kutenga 50 hiusa apa ari kuda chikafu chekuti udye saka hurumende iripo haina kana umborongeka.
Vateereri veStudio 7 izvizvi zvangoda nyashanda kumwari mukati izvi chingaite zvishamisere zvokuti anzi vanhu vari kungosungwa shungurudzwa inhaya yekuti vanhu vari kunzi musataure zviri kuitika nayo iripo chete vanhu ngavasati hurumende hurumende ngavanhu ngavatare tokati tiye Mnangagwa ndozvinongodiwa chete apa ndiye Mnangura zvino takurimemba mashoko aanhina Nelson Chamisa ekuti munhu anotunga vanhu ndiye anenge asarudzwa nevanhu ivo vari kuenda kunonyoresa vana bvunza vari kunatsa vana mari yacho hapana kuivana komichi kana namonzora wacho vangu vaende kwaanonyoresa vana vacho ngavaende kuzvipatara vanorapa handi vakati hanzi ZANU PF senza yega muningini muparliament kaishandezvi.
Makadii makadii kuvashamarari veStudio 7 vana mukoma chongana namukoma Blessing haini ndinotosapota vanda kunoratidzira musi wa31 kuti havaratidzire totoshavawo kuti toenda sewo kuno nehowande kwedu kunototori kuvanhu vanotosvika kuma300 totaida tinowedzera nhamba iyo yesaka totoshava kutoti toendawo sei nekuvha kwawo kwamabhodha tiri kuno kumupumalanga sita rangu ndonzi neyachirema saka taida tinoratidzira zvamasini taida toti tonobetsera vanhu vari kuzimbabwe mukuratidzirawo kuzvi mutsindo chaiko musi wa31 July havaramba vakashinga because tikasatoshinga avo masoja anotitungamira vasina kuenda kuchikoro Zimbabwe vona henu esu tiri kutotambura tiri kuno kusouth africa totodawo kutoti tigare kumusha ikoko asi kuti namavamiro akaita zvozvi kuzimbabwe toshava kuti toenda sei.
Makadini makadini makadii vashamarari veStudio 7 anenge kunongedzine mazita neuwandu hwenyu asi ndoda kungokumhorosa ndichiti stay home stay safe mongoitawo kazviri kutaurirwa vamugeza maoko nekuita zvese. Ndine nyaya diki diki yandoda kutaura musi wa31 kuti kuratidzira kuchava kuriko asi tisapembedzani vamwe muchizopinda madziro kutangisira kutangira nadziro ramwe vamwe musingazogoni kuripedza Kana tati tese ngati shingi, munhu wese ngashingi. Kana tati tese ngati batani, kati batani kutsirane chinhu ichi. Kwete kuti vamwe munozohwanda kana kuti vamwe munozoita vananyati. Muzobudikira mhakukoko vamwe mhakunzenga vamwe mhakukuzungunika. Aiwa, aiwa. Aiwa. Kunaka kwechinhu kunakira tese. Kuipa kwechinhu kuipira tese. Tese tiri kutenga mushopo wangu. Tiri kuramba unhu hwanyati, number one. Number two, ngatiitei mwoyo umwe. Kana takuwara ngatikwarei tese neuwandu hwedu. Ya, ndatenda hangu, ini simba, ndatenda zvikuru.
Kwazwai vashamarari vese vestudio 7 ndokutendai zvakanyanya nebasa ramunotibatsira rakanaka. Aiwa ndiri kuda kumbotaura zvangu pamusoro pemasuja eda nemapurisa kuti aiwa nyika yoparadzwa here kusvika pokupedzisira makangobata maAK-47 enyu. Taivo kuti nyika isununguke masoja nemapurisa tendeukai, chinotova chikumbiro kwamuri kuti tendeukaivo mubatane neveruzhinji sezvakaitwawo kuMalawi, tiwanewo rusununguko tidzoke tishande munyika dzedu. Aiwa chinotori chikumbiro nokuti hei zvakatiomera kuno kwatiri kunoku. Dai nange mapurisawo zvishuwa tikukumbirisaiwo kuti aiwa musashandiswe zvishuwa. Mungambaiti munhu mungatenzi dai mutotora munhu kana kuchipinge kubva Harare nokuti wataura pasocial media kutaura zvisingafadzi hurumende, asi vanoba mamirions nemamirions vasingateverewi. Aiwa mapurisa imi nemasoja tinzwirewo unyasha, mutitunga mutigonerewo mutisunungure. Aiwa ndinokumbira panguva ino zvishuwa kuti musi wa31 uyu mugonerewo kutevedzerawo zvese zvinodiwa panenge pachiitwa demonstration yekuti zvinhu zvifambe nyika isununguke. Aiwa ndatenda zvangu. Zita rinoitwa Comrade Shanduko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere cheCovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Imwe kambani, Moderna, yekuCambridge mudunhu reMassachusetts muno muAmerica, yakazivisa nezuro kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCovid-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Moderna nevakuru vezveutano muhurumende yeAmerica vanoti vave padanho rekupedzisira rekuedza mushonga uyu pavanhu. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanotudza pamusoro pemushonga uyu.
Mushonga uri kuranwa trial ne Moderna unonzi mRNA-1273. Saka kuti vanhu vasakanganisika kudzivisa ngatingouti 1273.
Ndovei mushonga uyu?
Inhomba, ivaccine, mushonga unotarisirwa kuti kana ukabaiwa mumunhu unokonzera kuti munhu agadzire masoja emuviri anoita kuti akwanise kuzvidzivirira kana kuti kuresponda kuCovid-19. Saka senhomba yega yega, kana munhu anenge abayiwa mushonga uyu, muviri wake unobva waziva kuti mune chaiswa munomu wogadzira masoja okurwisa ichocho. Zvinoreva kuti unenge wava ne ukashaya unoita kuti kana ukazo expose kwa ku COVID-19 mwiri wako unenge wakutoziva kuti chinhu chakashata utanga kuzvidzivirira nekurwisa utachiona we COVID-19.
Imimi neruzivo rwenyu pane tarisiro yakadini pamushonga uyu?
Pari zvino tingati hatisati tasvika pekuti ngarove bembera. Mushonga uyu wakada kufanana nomwe uri kutestwawo zvakare neimwe kambani inonzi Pfizer. Tataona pari zvino ndezvekuti hongu mushonga uyu unobatsira kugadzira masoja anozvidzivirira. In other words, muchirungu tingati wakaestablish a decent protection against the virus. In other words, wakabuilt immunity. Wakabuilt masoja akaita kuti muviri ugadzire masoja ekuti panozouya COVID-19 virus muviri unobva waziva kuti chinhu chinofanira kurwiswa, hatifani kuchitambira mumuviri, wozvidzivirira. Asi pachine mibvunzo yakawanda. Wekutanga mubvunzo ndewekuti protection iyi inolasta for how long. Uye hatisati taziva kuti pascience kana kuti pakunzvera kushanda nesimba remushonga uyu chinoda mushonga une simba rakadini kuti pazosvika pakuti kana munhu akasitwa exposed ku the virus ye COVID-19 haakwanise kurwara. Ndo mubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri ndewekuti mushonga uyu uri safe here. Pari zvino pavanhu vakatestwa, nekuti vanhu vanga vasina kuwanda vanga vari vanhu 45 chete, uye makore avo anga ari pamakore anobvira 18 achisvika pa55, zvinoreva kuti ndo vanhu vanotarisirwa kuti vanenge vaine utano hwakasimba. Tichazoona mamwe masvondo maviri ari kuteera. Moderna icharelisa mamwe maresults evanhu vati kurei. Vanhu vati kurei vanenge vachitarisirwa kuti utano hwavo hwagara hwakadzikira. Saka ikokoko ndo kuchatiratidza kuti kana utano hwemunhu hwagara hwakadzikira, iwo mushonga unobatsira here zvakanyanya sezvataona apa. Asi sezvandataura, hatikwanisi kurova bembera pari zvino nekuti pachine mibvunzo yakawanda inoda kuanzwa.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Nekambo kavo mbereko yakaramba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere checovid-19. Kurukota rezvemari muzvinafundo mutirinyuve nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebhajeti pakati pegore. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.